mashoko emwana akasina zano. Mwana akangokurira mupolitics dzekufunga kuti matongerwe enyika imombe yemadhaka inokumirwa. Ndokubva azvicherera gomba rake ega nekukanganisirana nevanhu vemupato make kuburikidza nekubvuta chigaro zviri kunze kwemutemo. Ndokubva aendeswa kumatare edzimhosva akabvuma kuendawo. Ndokubva anokundwa matare edzimhosva. Vanhu vaakumutiza nekuti havanhu havachade mutungamirira nehunhu hunenge hwamugabe. Mugabe ari iye mendo wachamisa. Ndozviri kungotiza vanhu kuya kuya. Vanhu vemuzimbabwe vakadzidziswa demokrasi kana kuti kuzvitonga kuzere kwakauya kurikidza nezanu pf pachayo. Saka havagone kuti vatungamirwe nemwana mudiki. Zanu pf ine rimwe basa riri nani rairi kuronga kuitira mhuri yezimbabwe. Rakatosiyana nekukutsa bato remdc alliance. Mdc alliance yakuswa nekuda kwehumhugu kana hunyanya nehumbimbidhoga hunoitwana neuzoni chamisa.
Vatsvachiwayo, munoti nemashoko avachamisa pamwe nezvataurwa navagakanja?
Zvinoshamisa kuti mukore uno watiri tichiri kutaura nyaya yemazera pakutungamira nyika, tichiri kutaura nyaya yemazera pakuita zvinhu zvinosimudzira vanhu. Ndo zvinoshamisa kuti anoshanda ndiani anotarisirwa kushanda, mudhara here kana kuti zvinotarisira kuti vechidiki vachiri nesimba ndo varifanira kushandira vanhu, ndo vafanira kushandira nyika. Saka mashoko avagakanje epazera apa aiva asiyana navo zvavo, nekuti chembere dzakati wandei dzinofanira kuti dzizorore dziitambe nevazukuru kumusha. Regai ndidzoke pamashoko akakosha akataurwa nemukuru wenyika, akasarudzwa nevanhu, akasarudzwa nemhomo wezimbabwe kuti ivatungamirire maelections acho akazobirwa nevanoshandisa futi nevanozviti vakabata matomo enyika. Nyaya iripo ndeyekuti vezanu pf vari kutya apresident Chamisa. Havadi munhu anonzi president Nelson Chamisa pabalot. Vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vaparadze musangano weMDC Alliance navachamisa pachavo. Vaedza zvose zvaramba. Mukatarisa zvaitika kubva vakabira maelections, zvese zviri kuratidza kuti vari kuda kuti vaNelson Chamisa vasanga vari kandidate panext. Zvizvi zvinotiratidza kuti maroverwe avakaita navachamisa paelection maroverwe mhando yepamusoro.
Vagakanje, munoti ine zvataurwa navasvachiwayo?
Dambudziko randiri kutoona apa nderekuti mudiscussion inoti imimi neni. Topic yatiri kudiscasa ndeyemashoko akataurwa naNelson Chamisa ekuti ZANU-PF iri kuda kuusa MDC Alliance. Ane ndizvo ndafunga kuti mukomana achaita ndichikuti pahumbo uwo hwepari kuda kupfuswa MDC acho achipa mafeni, nekuti akahwina kukoti haisi ZANU-PF. Nonzora akahwina MDC chindo yakahwina kumakotsi anovimbwa nawo neMDC. Hakuna bato munyika munomu rinotrusta justice system yemuzimbabwe kupfuura MDC. Ndosaka muchema ndi vese maloya, ndosaka muchema ndi upenyu hwavo hwese hunobva pakudya nehumbeta kumakotsi mamwe chete iwayo. Chechipiri, political party fund inopiwa kubato rinenge riri pamutemo, haipiwe nekuvhirwa sisi, haipiwe nekuti tiri kuvhunduka. Chechitatu, anotaura zvokurigwa kwemaelections. Ndokuona kuti tichitaura neusiku. Nyaya yedu iri pamashoko achatiisa kuzanopivika kuita mutini zvokurigwa kwemaelections apa kuvhiritori dibeto totally different risinei nezvatiritaura based on lies as well. Saka ndatida kukomana anzwisi nyaya yatiritaura tiiifesi.
Vasachiwai, hanzi jekesai pacho pamuri kuti ZANU-PF iri kupindira pakuda kuparadza bato renyu.
Nyaya yekurwisa bato revanhu kana kurwisa president wevanhu vaNelson Chamisa kuri kuitwa neZANU-PF kwakakura. Vari kushandisa iro bato ravo, vari kushandisa hurumende kunyanya mapazi ehurumende anosanganisira makots, anosanganisira parliament, anosanganisira maministry akaita selocal government, kudzinga macouncillors, kukanganisa basa rekumacouncils. Vanoshandisa makots kuti vasunge vanhu vanyimwa mabhel kufrustrata vanhu zvakawanda. Ndosaka makaona vakaenda pabasa guru pacovid fire rekuvhura makots akavharwa kuisa ruling yesupreme court iya inova yevakomiti yavakaverenga vari pa